Sangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vagari vemuprovhinsi yeguta reHarare, reHarare Metropolitan Residence Forum kana kuti HAMREF, nhasi rabatana nemamwe masangano akaita sesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, Zimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCOD, Community Water Alliance, pamwe nesangano revechidiki reNational Youth Organization, kuramba urongwa hwekanzu reHarare hwekuda kuisa mamita emvura anoita kuti vagari vatange vabhadhara mvura vasati vaishandisa kana kuti maprepaid water meters. Ataura akamirira masangano ese aya uye vari mutauriri weHamref vaMavela Sikumalo vati havasi kuzofa vakatambira urongwa hwekanzuru uhu.
Vari kumhanyira kumberi kwedambudziko vasati vagadzirisa matambudziko ari kuno kwekutanga. Dambudziko rekutanga inyaya yekuti mvura hakuna, iri kushayika. Saka isusu tiri kuti ngavatange vaita kuti mvura ivepo, itange kuwanikwa zvakanaka sekuti inouya mazuva ose. Chechipiri inyaya yekuti mvura iyi yatiri kuwana iyo yatinowana kamwe chete pasvondo kana kuti kamwe chete pasvondo mbiri. Mvura iyi haina kunyatsonaka, haina kukodzera kushandiswa nevanhu mabasa akaita sekunwa, kubikisa nezvimwewo zvakadaro. Saka chechipiri tiri kuti aiwa, mvura iyi ngaiuye yakanaka, iri mvura ine quality yakakodzera kuti ishandiswe nevagari. Chechitatu tiri kugunun'unawo zvakare nyaya yebilling system panyaya yemvura, yekuti ivo makanzuro vari kuti vanhu havazi kubhadhara mari dzemvura. Asi isusu tiri kuti aiwa, tiri kubhadhara, asi mari idzi dziri kushandisiwa nemutoo usipo. Dzimwe dzacho dziri kupedzisira dzakuendeswa kunobhadhara vashandi vemakanzuro, dzisingashandi zvemvura chete. Saka tiri kuti ngavagadzirise zvakare nyaya yebilling system iyo iri chaotic. Kana vapedza zvinhu zvitatu izvi, tochizogara pasi tochiona kuti dambudziko rine richiripo, rine richida kuti tiatende kwariri nderipi, tisatambotaura nyaya yemaprepaid water meters.
Vakumalo vati chimwe chiri kuvarwadza ndechekuti kanzuro yeHarare yakangotora danho iri isina kubvunza vagari mafungiro avo panyaya iyi.
Hatina kubvunzwa, takatoshamisika pakutoiswa mapronouncement from the council akutotaura kuti tine nyaya yakadai yatiri nayo yekuti tiisire vanhu maprepaid water meters, asi vasina kunge vataura nesu.
Umwe wemasi achigaro yeHamref, avo vanoshanda zvakare nesangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA, vasimbarashe mwoyo, vanoti danho riri kuda kutorwa nekanzuro iri richaita kuti vagari vemuHarare vazhinji vagare vasina mvura pakatariswa kuoma kuri kuramba kuchiita zvino munyika. Vamoyo vati ikodzero yevagari kuti vawane mvura yakakwana uye yakachena nguva nenguva, vachiti kushayikwa kwemvura kunogona kukonzera kuparira kwezvirwere zvinokonzerwa netsvina zvakaita sekorera.
Iyoyo inyaya inotonyanya kutyora bumbiro remutemo, pakuti bumbiro redu remutemo rinobudisa pachena kamuchiya chinonzi Bill of Rights kuti munhu ane kodzero yekuwana mvura yakachena inomwika, ino yaanofanira kuwanisiwa neguta muguta maanogara kana kuti nelocal authority munzvimbo maanogara. Saka izvi zvakuitika zvinhu zviri kunzvenga yandingati mashoko ari kubuda muconstitution anosuma iyo kuti malocal authorities ngaakwanise kupa vanhu mvura. Saka kana mava kuti mvura iyoyo yakuwanikwa ichipiwa nemamwe macompanies, hatingati maprivate companies anenge akuita kamini achida kuti atengesere vanhu mvura, tinoti aiwa. Nyaya yeprivate asini takagara tichingotaura kuti inoita kuti varombo urombo hwavo huwedzere, inoita kuti varombo varambe vari varombo, inoita kuti varombo vasawana pundutso even muzvinhu zvese zvavanenge vachiita muupenyu hwavo.
Vamoyo vati vachatora matanho akawanda kudzamara kanzuro yaregedza kuenderera mberi neurongwa hwekuisa maprepaid water meters mudzimba dzevagari.
Mamwe achona anosanganisira kupinda mastreets tichitaridzira kumacommunities kwatinogara tichitaridzira, achisanganisirawo zvakare kusangana nemapolicy makers edu nesuro tanga tiri kukanzuro tichida kunzwisa nyaya iyoyo. Tiri kuendera mberi futi tichimitawo even parliamentary portfolio committee on local governments neministry, because tiri kunzwa kuti zvimwe zvachona zvinenge zvichibva nekumusoro zvichidzika nekuzasi kunzi ndiro zviri kudiwa nehurumende zvakamira zvakadai. Asi tiri kuti aiwa, nekutambura kushushikana kuri kuita vanhu nemamiriro akaita upfumi hwemunyika, haisi nguva yekuti tingange tichitaura nyaya yekuisiwa kwemaprepaid water meters. Saka ndingangoti simba redu rinobva muvanhu. Tiri kushanda nevanhu mumacommunities tichiwirirana danho ratinenge tichitora nguva yega yega kubva nhasi zvichienda kumberi.
Meya wedhorobha reHarare vaBernard Manyenyeni vaudza Studio 7 parunhare kuti vachiri pakuzeya nyaya iyi nevemasangano anomirira vagari. Asi mabharani wekanzuro yeHarare vatendai mahachi vanoti kanzuro haisi kuzodzokera kumashure neurongwa uhu, kunyange hazvo musangano wakaitwa nemakanzuro yeHarare nezuro wakabvumirana kuti chirongwa ichi chimbomiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.